Zvakaitika zvekuti izvo zvenge yakazobudisa statement yekuti makandidati ese anovada kupresenta mapepa zvavo enomination newednesday kuitira kuti kana pane zvinogadzigwa zvigadzigwe before Friday musi unenge uchigara pasi nomination court. Saka isi taandachinja madhezi tichinga tichaita newednesday zvobva taona kuti manje kana zvege yadaro totodzokera shure toita mangwana. Saka ivezvekuti ungomanyamanya kwese kwese kuitira kuti tidini tigadzirire maprimary election iyawo mangwana. Makovhenzi ese anoziva nadhisi zese anoziva.
Iwo kushinjwa chinjwa kwaitwa mazuva uku hakukanganisi here nhengo dzenyu? Tichiona kuti makatanga muchitarisirwa kuita musi wemuvhuro makazoti chitatu achipiri.
Zvinandibuka rese izvozvo ndiyo zvinoita musangano mukuru, ndiyo zvinoita musangano mukuru. Musangano mukuru unowana zvinhu zvakaita saizvozvo but it's okay. Hazvinhu said about tomorrow. Sandichaira mangwana nambo dzino tinenge tatogadzira.
Tinoonawo kuti provincial election directorate yenyu yaisangana nezuro kuti iongororewo zvichemo zvakabva kune vakanga varambirwa mapepa avo. Pane zvakashandurwa here kubva kumusangano iwoyo?
Zviripo zvakagamuchira, zvimwe zvakagamuchira. Tine vamamembe eparliament vaida kuita zvange namacouncelors anga achida kuita. Isu sedistrict kana seprovhinsi yedu tinoti isusu hakuna munhu unorambidzwa kumira kana ari mumemba wemusangano. Isu tinoti isu mwana weZimbabwe munhu umwe ane kodzero yokumira. Hatina right kana kuti senyi rugare gumbo handina right yekuti mwana wemberengwa haufani kumira. Ndinoona kupi right iyoyo. Saka rii anosununguko kuitira kuti vanhu vasununguke vagoita zvavanoda. Saka handivoni pane problem ipapo. Saka zvatakaita nezuro varipo vakafara tachitindaivo mustikini munogwana vamwe. Saka varipo vari kumanya manya.